It's been 2 years, but I'm gonna find Zana na Chipo. Kwengu wa kunyagirana, takatango pana na Zipo. Tijigara tijisimbi zana, zumchato wanga usipo. But one day, daizia zaizongo pera se sipo. Sleep over, tayirova, disco, ndora, taiti machius. Chipo akazo zitakura, akatanga utora mapius. Life in erera, mutoro wake ndaka wezera. Moyo magazara shungu changa changu zara kudezera. Ndaka tanga kutweza tweza ndaka zo chinja namba. Fungwa za kure mirade nyandi chiswere ra chamba. Jebanga tori underage ndai guna ufari rwa kamba. Tsoka ndi bereke ndai tiza nchiterwa ni kama.
Mwana no mube ukandi tiza noche. Upinyu wachuni tacheri.
Wanakonda inerira swa bereko avu varipo. Wakatiza kuchengeta, wakatemererwa muripo. Kutiza responsibility mushitera mafaro. Moyo nenge wafaro mkazo wakazia na mfaro. Unofila seko uramba rupara wakazara. Kusia mutoro mwana shengetwa na tezara. Zoda kuripo izi moswa za magapara. Life charo waza kuita kunge uripa para. Ndaka zoona Chipo pane makore mana. Ave mukadzo geto yanga yakunzimana. Akuita ese ese kuti achengete mwana. Ndaka zviblema ndaka zvipfudza nguva isati yakwana.
Mwana nomupe ukanditiza muche. Upenyu wacho netache. Kachema chete maintenance. Maintenance. Diana nozo patara maintenance. Maintenance. Yeah. Maintenance. Maintenance. Diana nozo patara maintenance. Maintenance. Yeah.